pashandiswa mauto pakarasikirwa neupenyu munyika yeZimbabwe. Chinhu chandingati chiya kuzvigokera moto muziso. Vamunangagwa sekuziva kwatakaita munhu akapinzwa last November nemauto pachigaro chavari chekutungamira. Saka zvanga zvakanyanya kukosha kwavari nezanupiefu kuti utungamiri hwavo hugamuchirwe zvakanaka nedzimwe nyika dzose pasi rino kuti Zimbabwe ikwanise kutanga kudyidzana nedzimwe nyika. Izvi zvaikwanisika kuitika chete dai sarudzo dzedu dzakaitwa murunyararo uye zvakabuda musarudzo zvakagamuchirika nematiwi ose, zvinova zvisizvo zvisina kuitika pasarudzo izvi. Gwaro iro rarabudiswa neEuropean Union, United States, Switzerland neCanada. Uyewo mashoko akataurwa naUN Secretary General pamusoro penyaya idzi dziri kuitika muZimbabwe zvinorakidza chose kuti dzimwe nyika hadzina kufara nezviri kuitika muZimbabwe.
Totarisawo kuti Dr. Chimuti Zimbabwe yanga iri mushishi rekuedza kugadzirisa zvinhu kuti idzokere musangano reCommonwealth. Zvinozofamba sei nemamiriro akaita zvinaya? Munoona zvichiitika here?
Panenge pava nekunetsa kuti ingagamuchirike sei kudzokazve muCommonwealth. Kunyangwe zvazvo Britain iri imwe dzimwe nyika yakakurumidza kuve nekugamuchira utungamiri hwavamunangagwa, kunyangwezve iriyo nyika imwe yoga ingawanikwa senyika yanga ine yakarerekera kudivi rokuda kugamuchira utungamiri hwavamunangagwa, zvabuda musarudzo uye kushandisa chisimba kwaitwa nemauto nekuri kuitwa nemapurisa kwakaitika musi wa 1 August patakarasikirwa neupenyu, uyewo kuri kuitika zuva nezuva iko zvino kuvatungamiri veopposition neavo vanotsigira opposition party. Zvinhu zvichaita kuti kana necommonwealth zviiomerewo kuti iyo yoga iti Zimbabwe ingagamuchirwa kudzoka muchikwata checommonwealth. Izvo zvaikwanisa kuzobatsira Zimbabwe mukudyidzana kwatataura uyewo kuti upfumi hwenyika husumukire kubva pauri iko zvino.
Taonawo mugwaro ravo vachitaura kuti vanogamuchira shoko ravamunangagwa rekuti vachaita tsvakurudzo yekuti zvakafamba sei kuti pazopindira mauto nemvongamupopoto yose yanga ichiitika iyi. Kana vakasamira nemashoko avo, pane here zvamunoona zvinokwanisika kuitwa nemasangano esaya kumanikidza hurumende yeZimbabwe kuti iite izvozvo?
Zvingaitwa nenyika dzekunze kana nemasangano ekunze kuti Zimbabwe ionekwe ine zvaichaita pane violence yaitika kana kumbunyikidzwa kuri kuitika zvakawanda. Zvakawanda pakuti Zimbabwe iko zvino haisi nyika ingakwanisa kuzvimira yoga isina kudyidzana nedzimwe nyika. Ndo chinhu changa chakanyanya changa chichidiwa navamunangagwa. Toona kuti vamunangagwa pavakapinda vakatenderera nyika dzakawanda vachitaura mashoko akawanda vachiti hurumende yavo yasiyana neutungamiri hwavayopo hurumende yava Mugabe. Izvino rinova shoko rakange rave kugamuchirika kana kuti rakange rava kuda kugamuchirika, asi vekunze vakati mirai tione kuti sarudzo dzichauya idzi muchadziita murunyararo here, muchadziita mukuwirirana here sevana veZimbabwe. Izvi ndo zvinova zvakundikana, uye ndinokumbirawo kuti ivo vanotungamira dai vanga vanzwa mashoko ari kutaurwa nenyika dzokunze uye nevana veZimbabwe kuti upenyu hwevana veZimbabwe huchinjewo uye titange kufamba nekutaura nekugara murunyararo uye pachedu.